Va Marvin Mudiwa, mugari wekwa chiazgwa, uye ndivo sachigaro wesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi Remarange Development Trust MDT. Vamudiwa vanoti kubva pakanzi makambani anochera mangoda amire kuita basa nehurumende vanozivikanwa nerekuti magweja avo vanochera mangoda zviri kunze kwemutemo vari kurasikirwa neupenyu hwavo zvichikonzerwa nemapurisa uye masoja. Vamudiwa vanoti vamwe vane chitsama vakakuvara zvakanyanya mushure mekurohwa pamwe nekumbunyikidzwa. Vamudiwa vaudza Studio 7 vari parunhare kuti kunyange vasina huwandu hwevanhu vashaya mumasvondo maviri apfuura, chavanoziva kuti svondo rino pane magweja matatu akashaya ari mumunda wemangoda kwachiyadzwa. Vamudiwa vaendera mberi vachiti mumwe mugari wekwachiyadzwa anonzi Fungai Ziduche akakuvara zvakaipisisa apo airohwa. Vamudiwa vanoti vaziduche kutaura kuno vari kutarisirwa kuoparetwa pachimwe chipatara chiri mamutare apo vangangorasikirwa nenhengo yavo yemutezo. VaJames Mupfumi ndiwo mukuru wesangano rinoona nezvekufambiswa zvakanaka kwezvicherwa uye zviwanikwa reCenter for Research and Development CRD. Vamupfumi vachitaura neStudio 7 nhasi vanoti kubva mukutanga kwekuwanikwa kwemangoda sangano ravo nemamwe ange achipokana nekucherwa kwemangoda nemakambani akawanda kudaro. Vaenderera mberi vachiti nekuda kwekuti kucherwa kwemangoda aya hakuna pundutso chaiyo yakabatsira vagari nenyika yose, nokudaro zvainge zvakakodzera kuti makambani aya amiswe.
Kora akati kuti tichikurudzira hurumende kuti imise makambani aya nekuti pindura yakaita kwechiyadzwa haana kupindwa zvemwero. Hurumende haina kubuda pachena kuti ndiani chaizvoizvo angari behind makambani iwayo. Saka tatingori nenguva yakareba tichifungidzira kuti hurumende ichabvisa makambani aya nekuti hapana chaanga achikontributa kunyika, kungave kumacommunities, kungave kufiscus ende macitizens enyika ino kunyanya vemuno Manicaland havana chavakawana pamakambani angari kwamarangewa.
Vamupfumi vanoti imwe nyaya iri kunetsa ndeye kushungurudzwa kwevagari venharaunda nemasoja uye mapurisa.
Matikati mahuman rights abuses anga angoriko, asi kubva zvapinda mapurisa iye zvino tiri kunzwa kuti vari kuzama kupinda maconcessions vari kurohwa. Saka tiri kukurudzira mapurisa kuti anga achiita zviri pamutemo mukuzama kudila neyatingati influx yemapana, sezvo zvinotaridzirwa pakunzwa kwaita vanhu kuti kwachichadzwa kusina makambanisi vanhu ari kufungidzira kuti zvingadzokere zvanga zviripo pekutanga pekuti vangapindewo mumunda, sezvo vasina chavakawana paimaina makambanisi vari kufungidzira kunge vangangonhonga nhongo sezvo ikonomi yakaoma kudai. Asi chatiri kukurudzira pamapurisa ndechekuti vange vachiita zviri pamutemo mukuhendela makesis, bhozi tinamwe makesis ekuti amagweja anenge ari kunzi ari kurohwa zvisiri pamutemo vachizopedzisira vari kukuvara, asi vamwe vanonzi vakafa.
Mukuru weCRD anoti kupinda kwakaita hurumende kwachiyadzwa ndiko kuri kupa matambudziko aripo pari zvino.
Security forces nemagadza anga ariko anga achiita uori nemapanazi wachiramba achingouya, saka zveshuwa kuti vangomira vango vamisa completely zvinototitorei nguva, sezvo ivo pindiro yavo yavaitawo mamarangi vangopinda in military fashion. Havana kupinda zvine due diligence zvekuti vadeploye makambanisi achibuda zvine zviri pamutemowo zvakare. Saka in most cases mukaita chinhu zvirisiri zvekumhanya-mhanya maproblems akadai anowanika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa kuti tinzwe divi ravo pane zviri kuitika kwamarange. Hatinawo kunzwa divi remapurisa. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakazobvuma kekutanga kuti kucherwa kwemangoda kwachiyadzwa hakuna kubatsira nyika kwemakore ose aya, apo vaimboramba mashoko aya paaitaurwa nevemasangano akazvimirira oga uye nemamwe makurukota ehurumende kunyanya ezvemari anosanganisira vatenda ibiti munguva yehurumende yemubatanidzwa uye navapatrick Chinamasa. Mutungamiriri wenyika akataura izvi muhurukuro yavo yekupemberera kusvitsa kwavo kwemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuzvarwa, vakati wopa mari inosvika mabhiriyoni 15 emadhora akawanikwa nemakambani echera mangoda, hurumende yakawana mabhiriyoni 2 emadhora chete. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.